Good morning, everybody, and happy to be back again this morning at the...
Mangwanani mose, uye mufaro kudzoka patabernacle kuti tinamatire vanorwara. Kazhinji tinoedza kuuya pasina kupera nguva huru kuzonamatira vanhu vanobva kwakasiyana-siyana kuzonamatirwa. Uye zvino tichaenda nguva iri kutevera kucalifornia kumisangano yokumadokero. Uye tinokumbira minyengetero yenyu kuti Mwari wokudenga tinzwirei nyasha nokutipa musangano mikuru. Takauya nezuro kana kuti usiku wapfuura nguva yapera. Uye nezuro ranga riri aiwa ndiri kuswera nezuro nanezuro anga ari mazuva anoverengwa muupenyu hwangu. Varipo pano pane vaviri kana vatatu vari muno vakapupura kuburuka kwaishe nezuro. Uye pane chinhu chikuru chakaitika chandisina nguva yokukutaurirai mangwanani ano, asi zvichida svondo inotevera tisati taenda pamwe ndingava nenguva ndichiparidza kuti ndikuudzei. Kana Ishe atendera, ndichauya kunamatira vanorwara svondo mangwanani. Ndinoda kusimuka masikati kuenda kumisangano yokusanoze California. Kana mune vanhu kumadokero ikoko, tinotenda kuti zvimwe ndiyo ichava nguva yandakatarisira kwenguva yakareba kusanduka kuri kuuya mushumiro yangu. Uye zvava padyo, ndakafunga kuti zvingangoitika nezuro, uye ndinotenda kuti zvichaitika zvino uno, uye zvichapfuura zvose zvatatamboona kana kunzwa. Zvino rangarirai kuti izvanzi naJehovha, maona. Zvino tiri kuzvitarisira nguva yose. Uye tichava nomusangano kufairgrounds, ndotenda kuti ndizvo, handizvo here Jean, pafairgrounds kusan Jose, California. Uye uchange uri musangano wamazuva gumi kutanga musi wa20 kusvika musi wa29 kusan Jose. Motirangarira uye motinamatira. Zvino tine, kana tapedza paine nguva tine 1.5 yenguva yatichatangisa musangano wedu kunamatira vanorwara nokuparidza shoko. Uye mangwanani ano ndasarudza ndima pfupi kubva mumagwaro nzvimbo mbiri mubhaibheri dzandichaparidza padziri. Asi tisati tatanga, ngatikotamisei misoro yedu kwekanguva tinamate. Mwari muzere nenyasha, tinouya tichizvininipisa pachigaro chenyu chenyasha mangwanani ano savana vasina kodzero. Asi tinouya nokutenda kwakakwana muna Mwari kwatakapiwa nomweya mutsvene noupo hwake hunogara nesu nguva dzose. Uye tinouya nevimbiso yakataurwa naIshe Jesu yokuti kana tikauya tichizvininipisa tikakumbira chipi nechipi muzita rake tinopiwa zvatakumbira. Nokudaro hatitariri pakururama kwedu nokuti hatina zvakadaro. Asi tinotarisa pane zvatakaitirwa paCalvary patakapiwa nyasha pachena nomwanakomana waMwari. Hatikwanisi chose kumisa misodzi ingaerera kusvika pamutsipa yedu kana tikafunga kuti isu vanhu vanga vasingakodzeri. Asi iye nenyasha dzake paCalvary akaita izvozvo nokuda kwedu kuti tiswededzwe padyo sana Mwari kusvika tava noukama. Zvino tiri vanakomana navasikana vake. Zvino tauya mangwanani ano Ishe pasi pedenga reimba ino kuzozvipira nokushumira tichireurura zvivi zvedu nomukunamata kutsvene. Tinotenda kuti muchava nesu nokutipa kunzwisisa kwomweya nezvokuuya kwenyu Pazgo. Uye kuti tigadzire mwoyo yedu zuva nezuva nezvechiitiko chikuru ichi chakatarisirwa kwezviuru zvemakore. Zvirokwazvo zvisikwa zvose zviri kugomera zvichichemera kudzikinurwa. Nemweya yedu Ishe inoramba ichipupura kuti tiri vapfuuri navatorwa uye hauzi musha wedu, asi tiri kutsvaga guta rakavakwa nokugadzirwa naMwari. Takatarisira nguva huru iyi iri kuuya. Ishe, tinoda kurangarira pamisangano ino pataungana pano kuti tinamatire vana venyu vanorwara nevanotambudzwa. Zvino tinokumbira kuti musangane nesu nhasi nenzira inoshamisa, mupodze urwere hwose nehosha dziri pakati pedu. Zvichida Ishe, vimbiso iyi yandanga ndichitaura nezvayo pandakasangana nemi nezuro zuva risachangobuda, kuti imi makazvisimbisa mazvisimbisazve. Zvino tinonzwa kuti nguva yava padyo chose. Rinonga rive zuva Ishe razvingaitika, kuti mushandure shumiro Ishe kuti ive shumiro ingaropafadza zvakanyanya vanhu venyu. Zvino Mwari Baba, hatina matiri ava chete vari pano, asi avo vose vakapararira pasi pose vane zvikumbiro pamweya nepanyama. Aiwa Mwari, vapei zvido zvomwoyo yavo, nokuti vana venyu vari kutambudzika mazuva ano. Kutambudzwa kwomuvengi kukuru chaizvo, asi imi mune simba rinomupfuura. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi, ari mamuri mukuru kupfuura ari munyika. Zvino naizvozvo tinokunda. Taurai nesu neshoko renyu rakanyorwa. Uye kana tava kubva pano mangwanani ano, titi savaya vaenda kuEmausi. Mwoyo yedu haina kutsva here anga achitaura nesu munzira? Takumbira izvi muzita raJesu akapa vimbiso. Amen. Ndichaverenga nzvimbo mbiri mubhuku raGenesis.
One of them is found in the 24th chapter, beginning with the 56th verse.
Pamwe panowanika muchitsauko 24 kubvira pandima 56.
And he said unto them, hinder me not.
Asi vakati kwavari, musandidzora henyu, Jehovha zvaandifambisa zvakanaka parwendo rwangu. Regai ndiende kuna tenzi wangu. Ivo vakati, ngatidane musikana tinzwe muromo wake. Vakadana Rabheka vakati kwaari, uchaenda here nomurume uyu?
And she said, I will go.
Akati, ndichaenda.
And they sent Rebecca away with her.
Papo akatendera Rebecca kuti aende
nea
hazvanzi yavo nomureri wake kuti vaende nomuranda waAbraham.
And they blessed Rebecca and said unto her,
vakaropafadza Rebecca vakati kwaari, iwe hazvanzi yedu,
be thou the mother of thousands of millions.
Uve mai vezviuru zvamazana.
And let thy seed possess the gate of those.
Vana vako ngavatore masuo avavengi vavo.
And in Genesis
muchitsauko 22 chaGenesis ndima 15 panoti,
and the angel of the Lord called unto Abraham out of
heaven. Ipapo mutumwa waJehovha wakadana Abrahama kwechipiri ari kudenga.
And said,
Akati zvanzi naJehovha ndakapika neni ndimene.
For because thou hast done this thing, thou hast not withheld.
Zvawaita izvozvo ukasandinyima mwanakomana wako mumwe chete. Mukuropafadza ndichakuropafadza kwazvo. Ndichawanza vana vako kwazvo senyeredzi dzo kudenga.
And as the sand of the
sea. Uye sejecha riri pamhenderekedzo dzegungwa.
And thy seed shall possess the gate of his enemy.
Vana vako vachatora masuva vavengi vavo.
And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Because thou hast obeyed my
voice. Ndudzi dzose dzenyika dzicharopafadzwa muvana vako zvawaterera izvi rangu.
Now may the Lord add his blessing.
Ishe ngavawedzere maropafadzawo pakuverengwa kweshoko ravo.
Now, I would like to take, if it should be called.
Zvino ndinoda kutanga kutora kana chinganzi chidzidzo.
My subject this morning, first, is testing before promised gates. And the subject is possessing the enemy's gates.
Zvino chidzidzo chacho ndeichi kutora masuo muvengi.
God had been testing the patriarch.
Mwari akaedza tetegero uyu. Nokuti akanga amupa vimbiso.
And when God makes a promise, he wants to be sure.
Zvino kana Mwari aita vimbiso, anoda kuziva kuti munhu wacho akakodzera vimbiso here.
Before he fulfills what he said.
Asati azadzisa zvaakataura kana zvaakavimbisa.
So Abraham had been promised that through his seed, the whole world would be blessed. That he'd have a son, and this son out of him should
uye kuti aizova nomwanakomana, uye kubva mwanakomana uyu, maizobuda mbeu yaizoropafadza nyika yose. Uye Abraham akapiwa vimbiso iyi, aiva namakore makumi manomwe namashanu. Nasara mudzimai wake aiva namakore makumi matanhatu namashanu.
But the Bible tells us that Abraham staggered not at the promise of God through unbelief.
Asi Bhaibheri rinotiudza kuti Abraham haana kunyunyuta nokusatenda. Asi akasimbiswa pakutenda akakudza Mwari.
And God time after time.
No Mwari akamedza nguva nenguva.
But he had come to that final test. Before the blessing was.
Asi akasvika pakuedzwa kwokupedzisira asati aropafadzwa.
That's the way it is with all the seed of Abraham.
Ndizvo zvazvirivo kumbeu yose Abraham.
God gives us that final test. Just before.
Mwari anotiedza kwokupedzisira asati atipa vimbiso.
And if it was possible, I'd like.
Dai zvaigona ndikada kutaura zvimwe pano nezvoupenyu hwangu. Asi handichazvitauri hangu.
That final test. To see how you.
Mwedzo kupedzisira kuti aone kuti unodavira sei.
And when he gave Abraham this test, he found.
Zvino paakapa Abraham kuedzwa uku, akawana Abraham akatendeka sezvaakanga ari pakutanga.
What a blessing.
Kungava kuropafadzwa kwakadini mangwanani ano. Kana isu tinoda vimbiso yake yokupodzwa, tikamira nokutenda kwatauya nako, patamira pano tichigamuchira.
No matter what the doctor says. Then just
hazvinei kuti chiremba ati kudini. Mira chete nechokwadi.
And when he did this and never
pakuita izvi, haana kuramba nomwanakomana wake.
But was about to plunge the knife into Isaac's bosom to destroy.
Asi akanga oda kubaya pachifuva chaIsaka nebanga kuti aparadze chapupu chake.
He had testified all over the known earth.
Akanga apupura nyika yose yaaiziva kuti aizova nomwanakomana uyu. Zvino mwanakomana paakauya, akarayirwa kuti asvike pakuparadza tariro yake yoga yaaiva nayo yaizadzisa kupupura kwake. Zvino Mwari paakaona kuti akatendeka pakutenda kwake muna Mwari, Mwari akatarisa ari kudenga akati, ndapika ndomene kuti ndichakuropafadza nokukuwanza, uye mbeu yako ichatora masuva avavengi vayo. Imimbiso yakadini.
And Rebecca, which was to be the mother of this noted.
No, Rebecca is wa mai womwana uya ikosha wemimbiso wakanga kamirirwa.
When she was called to the final test.
Akapinda pakuedzwa kwokupedzisira nezvomurume wakanga asingazivi asati amboona.
Only she seen the working of the Holy Spirit.
Akanga angoona chete kushanda kwomweya mutsvene.
And when her parents could not fully
decide. Zvinoabereki vake pavakatadza kupasarudzo yekuti angaenda here nomutorwa uyu kana kwete.
To be the wife of a man.
Kuti andova mukadzi womurume wakanga asati amboona.
She was brought to the final test.
Akasvika pakuedzwa kwokupedzisira.
We'll get the damsel and
tichadana musikana kuti ataure oga.
We'll hear from her.
Tichanzwa kubva pamuromo wake kana achienda kuti achati honge here kana kwete.
That's the way it's brought to all the seed.
Iyo nzira yacho kumbeu yose yamwari.
It's got to be your mouth.
Zvinofanira kubva pamuromo wako.
God wants to hear from you.
Mwari anoda kunzwa kubva kwauri.
So when she was put to the test.
Zvino paakaiswa pakuedzwa haana kukadzi kana paduku pose. Akati ndichaenda. Zvinofadza sei. Kwete zvokuti regai ndimbofunga, regai ndimboona. Akabvuma zvakakwana. Ndivo vanhu vanoshandiswa naMwari kana uchinyatsobvuma zvakakwana kuti Mwari anochengeta vimbiso dzake. Akati ndichaenda. Hama dzaRabheka dzaiva nechizoro chikuru zvichida vakanga vasingazivi. Asi vakaprofita pavakaisa maoko pamusoro pehadzvanzi yavo anova mwanasikana wavo musikana wezera duku munaku wechijudha. Pavakamukwidza ngamera vachimutumira kunyika yavatorwa pakati pavatorwa. Asi pane chaiva pavari. Vakati vana vako ngavatore suo romuvengi wavo. Iva mai vezuru zvamazana amazana. Uye nhasi uno rudzi rwavana ava vamwari vaparari kubva pagungwa kusvika kune rimwe gungwa pasi pose. Pakumuka vachava senyeredzi dzokudenga sechiedza chinopenya vachitora nzvimbo dzavo vachifamba kukwira kudenga. Zvino kana vouya vachaita senyanza dze kana kuti sejecha pamherekedzo dzegungwa. Vachange vari zuru zvisingaverengwi. Mbeu yako ichatora suo romuvengi wayo. Ndicho chidzidzo chaMwari, mbeu yaAbraham. Zvino nomweya wake mutsvene zvaitaridza kuti amai vaizova chikamu chomwanakomana nokuti ivo inhengo yemuviri. Ipapo mweya mutsvene uchishanda mukati mavanhu ava wakati vana vako ngavatore masuo avavengi wavo. Mwari akapika kuti achatora suo romuvengi. Zvino isa kereke yaMwari pakadini? Tiri mbeu yaAbrahama. Nokuti kana takafa muna Kristu tiri tinova mbeu yaAbrahamu uye vadyi venhaka yevimbiso iyoyo yakapikirwa. Tiri mbeu yaAbrahamu uye vadyi venhaka yevimbiso yakapiwa. Asi kana miedzo youya ndipo patinokundika. Handitendi kuti mbeu yaAbrahamu yechokwadi inokundika. Vanomira vakashinga nokutenda sezvakaita Abrahamu. Zvino tinoona kuti Mwari haatauri chinhu kana kuita vimbiso ipi zvayo kunze kwokunge achizoizadzisa. Anofanira kudaro kuti ave Mwari.
Years later, when this same people, the promised people, the seed of Abraham.
Kwapera makore anechitsama vanhu vamwechete ivava. Vanhu vechipikirwa mbeu yaAbraham vaiva parwendo vachienda kunyika ichipikirwa.
There was a gate who stood and up against him.
Pakava nesuo rakavadzivirira. Zvichiitwa nehama dzavo dzeMoab.
He said, "You'll not cross my land."
Vaiti hamupfuure nomunyika medu. Ndichaita kuti musapfuura nomunyika medu. Vakati kana mombe dzedu dzikadya uswa hwenyu kana kuti dzikanwa mvura yenyu, tichakuripirai. Asi vakati hamupfuure nomunyika muno. Asi vimbiso yaMwari yakava chokwadi. Nokudaro vakaenda vakandotora muprofita wavo Bharamu vakauya naye kuti azotuka vanhu ava. Izvi ndizvo zvaakataura. Vakaedza kumutaridza kuipa kwembeu iyi yakaropafadzwa. Asi Mwari akamuratidza chikamu chakanakisa pavari. Akati ani nani anotuka Israeri achatukwa, nouyo achamuropafadza acharopafadzwa. Zvino masuo akazaruka, Israeri ikapfuura nomumapani. Mwari akavimbisa kuti vachatora masuo muvengo wavo. Makore mazhinji apfuura kwakauya mumwe ainzi Dhanieri, waiva wembeu yeumambo iyi. Zvakare ari mugwara reavo vaiva muimbiso, nokuti aiva mbeu yaAbrahamu. Mwari akanga amusarudza nyika isati yavapo kuti ave muprofita wake. Uye akanga ararama nokushinga nokutenda. Kunyange munyika yavatorwa akava nechinangwa ichi mumwoyo make, handingazvisvibisi nokuda kwavo. Ndiyo mbeu yechokwadi yaAbrahamu. Vachigara munyika isiri yavo, vachigara pakati pavanhu vasina kufanana navo, asi vakashinga kuvimbiso. Handingazvisvibisi nokuda kwavo, ndichamira ndakatendeka. Mwari akamuedza sezvaakaita baba vake Abrahama. Mambo akati unofanira kuva mumwe wedu wonamata sezvatinoita, kana kuti ndinokukanda mugomba rizere shumba. Dhanieri sababa vake Abrahama akati, mungandikanda henyu mugomba reshumba, asi handingapfugamiri chipi zvacho chemupfunzo yenyu. Handingatori manamatiro enyu asina kuperera maari. Ndicharamba ndakatendeka kuna Jehovha. Ndipo pakatangira mangange zvino. Mambo akaita sezvaakavimbisa, akatora muprofita kana kuti akarayira kuti akandwe mugomba reshumba. Zvino shumba dziya vavengi vaDhanieri padzakamhanyira muprofita, Mwari akachengeta vimbiso yake, akatora suoro muvengo wake. Mwari akamisa mutumwa pamberi peshumba, suo rikatorwa. Mwari anochengeta vimbiso yake, achatora suo romuvengo wake. Mwari akazvitaura. Kwaiva navamwe vatatu zvakare ikoko vakanga vapika kutendeka kuchinhu chimwe chete, vaiva mbeu yaAbrahama yechokwadi. Zvino ava ndiShadhireki, Meshaki naAbhedhinego. Zvino vakaiswa pakuedzwa. Vakati kana mukasapfugama pamunonzwa mbira dzichirira nehwamanda dzichirira, mukasapfugama kuchinamato chedu muchikanganwa zvenyu zvamunonamata, uye mose hapana chinokosha pamuri, chinamato chenyu hachisiyani nechavamwe. Hazvisizvo zvatinonzwa nguva dzose here? Asi chinamato chaJesu Kristu chino mutsauko.
The power of his
Simba rokumuka kwake rino mutsauko.
We are a different people.
Tiri vanhu vano mutsauko. Vanhu vano katyamadza. Vaprisita vohumambo.
God makes the difference.
Mari anoisa mutsauko.
But when they said you'll have to become Asi pavakati
munofanira kuva nesu.
It would have been all right with Shadrach and
Zvingadai zvainakira Shadrach na Meshach na Abednego then waida kuva pamwe nawo.
But never would they become one of the
Asa zvaibvira kuti ivo vave pamwe na vatorwa.
Now they said if you don't do it.
Zvino vakati kana mukasadaro pano pane suo rakavharwa. Rino moto uri mugomba ratinogona kuvhura tokandira imomo muchatemba kuti zvaiva nani mukava vamwe vedu.
They remember the promise.
Vakarangarira vimbiso.
They marched them right down.
Vakavatina kuenda kumoto waiputa.
And when they opened the door.
Zvino vakati vavhura musuo. Vakavakanda marime moto.
Their enemy that would consume them. They possessed the gate.
Vakatora masuo muvengi wavo. Waifanira kuvaparadza.
God sent his son.
Mwari akatumira mwanakomana wake. Akatonhodza kupisa kwomoto. Ndomutaurira vari imomo. Vimbiso yaMwari yakamira sezvayaiva. Vakatora masuo muvengi. Chokutanga vakaedzwa. Ndokubva vatora suo romuvengi. Hazi Jesu here akaita vimbiso.
If you even bring a fence to one of these little ones,
ukaunza chigumbuso kuno mumwe wadukava zvaiva nani kwauri kuti usungirwe guyo pamutsipa wako kandirwa mugungwa rakadzika. Usamba unza hako chigumbuso kuno mumwe wadukava vanotenda mandiri.
And these signs shall follow them that believe in me.
Uye zviratidzo izvi zvichatevera vanotenda mandiri.
He made a difference.
Akaisa mutsauko. Akaratidza kuti vanotenda ndavapi na vasingatendi ndavapi.
Nguva
yose pana mapoka matatu avanhu. Kuti vasingatendi, vatendi vapakati na vatendi chaivo. Asi Mwari ane nzira yekuratidza kuti mutendi ndoupi. Mutendi uyu anomira nesimba pane zvinoratidzwa naMwari kuti ndicho chokwadi.
When it come to a show, he was the only akasvika pamangange
akafunga kuti ndiye ega parudzi urwu akanga achiri kuraramira Mwari.
And the king was going to put him under.
Uye mambo aida kumisa padare kuti atongwe. Uye vakamutambudza. Uye mabokadzi uye aipenda kumesa ainzi Isabel akatsvaka upenyu hwake.
And when it come to the showdown, Elijah.
Zvino paakasvika pamangange. Eriya akakunda masuo muvengi. Akadzorera zvakare rudzi rwose kuna Mwari. Mwari anochengeta vimbiso dzake.
It was Moses. After being also in the line of this royal seed.
Moses. Akanga ari mbeu yeumambo. Mbeu yaAbraham.
That when he was sent down into Egypt.
Akatumwa kuEgypt. Kundodzikinzira vana vaIsrael.
And God had given him signs.
Mwari akamupa mashura nezviratidzo zvokundoita.
And to smite the earth and to bring forth.
Kuti arove nyika kuunza matafi nenhunzi uye rima nechimvura mabwe nemvura nomoto.
And had done all these miracles.
Akaita zvishamiso zvose izvi.
Yet when he led them out.
Asi paakabuda nawo noruoko rwaJehovha. Pakasvika nguva apo suo romuvengi rakamira pakati pake nenyika ichipikirwa.
There was the Red Sea.
Rinova gungwa dzuku raiva munzira yavo. Vakanga vava pakati pehondo yaFarao namakomo uye renje negungwa dzuku. Asi Moses akaenda mberi akakunda suo romuvengi wake. Akayambuka gungwa dzuku pakaoma kungaiva munzira ine guruva. Muchakunda suo romuvengi. Mwari akataura hapana gakava. Makore mashoma apera pakauya miedzo kereke ikazunguzwa. Zvinoita ungano yavanhu kana zvinhu zvikasafamba zvakanaka sezvavanotarisira. Ndizvo zvinoita Mwari. Mwari anobvumira kusakatsikana mukereke. Nobody mana koma na wosa no ya kuna mari ano fanira kuyedwa agoone kwa no kuongororwa.
He lets sickness strike you.
Ano rega urwere uchikurova.
He lets diseases come on you.
Ano rega hosha tshuya pauri kuti aone agoziva.
Show the world that you're true.
Kurati tanyika kuti uri mbeu ya Abraham yechokwadi.
He permits it by his own will.
Ano zvitendera nokuda kwake.
He permits disasters.
Ano tendera njodzi. Ano tendera kuti shamwari dzikuvenge.
He permits all these things in terms of.
Ano tendera zvinhu zvose izvi. Worega Satani achikuedza. Ano vumira zvose kunze kwokutora upenyu hwako. Ano gona kuisa panhoo yokutambudzika. Angaita kuti vavakidzane nawo vakufatire. Angaita kuti kereke isakufarire. Ano gona kuita chipi zvacho. Zvino kuda kwamwari kuti aite izvozvo. Tinodzidziswa kuti zvinokosha kupfuura ndarama kwatiri. Kwaabraham naisaka pagomo uyo akanga aine vimbiso. Nokuda kwokutendeka kwake, nokuziva kwake, nokuimba kwake muna Jehovha. Nokuda kwaizvozvo, izvozvo chete, Mwari akatarira ari kudenga akati. Mbeu yako ichatora masuo. Ndapika ndomene kuti ndichakuitira zvinhu izvi. Hakuna mumwe waigona kupika naye asakapika naye pachake. Zvino kana akatendera Abraham kuti aedzwe kusvika pokupedzisira, anofanira kuedza iwe neni kusvika pokupedzisira. Nguva yokuti usarudze woga pasina anokubatsira. Unofanira kumira woga ipapo. Haleluya. Ndizvo zvazviri. Mira woga. Ubude ipapo uchiti kunyangwa akandiuraya asi ndichavimba naye. Ndiyo mbeu ya Abraham. Ndiye wacho anopa vimbiso. Hazvinei kuti vamwe vose vanoti chii kana kuti vamwe vose vanoitei.
For me and my house will serve.
Kana ndiri nemhuri yangu ndichashumira Mwari. Kana vose vakati hapana zviripo, hazvina maturo anongwa manyawi, kwandiri nemhuri yangu ndichashumira Mwari. Zvino ndinoda kutaura naPauro akati nenzira inonzi yakatsauka ndiko kunamata kwandinoita Mwari wamadzibaba edu. Zvino ndinoda kutaura naPauro akati nenzira inonzi yakatsauka ndiko kunamata kwandinoita Mwari wamadzibaba edu. Kunyange kukava navanoita makuwa mukereke, kana vanopesanisa uye kukava nemhando dzose dzavaprofita venhema. Asi kana ndiri ini nemhuri yangu tichashumira Ishe. Kunyange vamwe vakaregedza kuuya, kunyange kereke yotonhora nokushaya hanya, ini nemhuri yangu tichashumira Ishe. Kunyange mumwe akanamatirwa akasapora, hazvinei nechokuita nazvo. Ini nemhuri yangu tichashumira Ishe. Miedzo namatambudziko. Munhu wese anosvika pakutadza, asi Mwari chete ndiye asingatadzi. Munhu haafaniri kuisa pfungwa yake pamunhu, nokuti munhu anokundika. Dzimwe nguva asingadi asachakundika. Mwari anobvumira kuti abvise kutenda kwako pamunhu. Kutenda kwedu hakusi pauchenjeri hwomunhu, asi pasimba rokumuka kwaJesu Kristu. Ndipo panozorora vimbiso kumbeu yaAbraham yechokwadi, nokuti vanokwanisa chete kwambeu yaAbraham kana vagashira Mweya Mutsvene. Pasina Mweya Mutsvene havasi mbeu yaAbraham. Zvino kutenda kumwe chete kwaiva muna Abraham kunouya kumutendi. Hazvinei kuti chii chinoitika kana chinopikisa, mutenda anoenderera mberi zvakadaro. Vashori vakadzoka vachiti, upenzi kuti teedze. Hazvibatsiri kuenderera mberi nokuti vanhu variko varefu kwazvo. Zvakare vane hurumende dzakasimba, zvakare vana mapfumo. Zvino isu tichienzaniswa navo tinenge wiza. Handizivi, asi ndinotenda kuti Joshua aiva munhu muduku duku. Muduku duku. Ndinomuona achikwakukira panenge pakakwirira paboka, achiti varume hama, achitaura kumamiriyoni maviri avanhu. Tinokwanisa zvakanyanya kuvakunda. Sei, Dio ya iwa mbeu ya Abraham.
God gave the promise.
Maria kapa wimbiso. Ya iwa naka yao.
God gave the promise.
Maria kapa wimbiso. Hazina mosa kutivai pikisa ndiwa nani mbeu ya Abraham nito kwa diakati. Sino kwani sakutora nyika anu kutu Maria katipa. Jipo pa umire mangwana nano. Jipo baka mira kereke ya mwari mpenyu. Andina mosa kutimumacha tichi. Kutichirembacha tichi. Chipi zacho kana zingataonu kwa numuna singatendi. Tino kwani sasa wakanyanya kusangana nechi zacho singawea.
We are Abraham's seed and we shall...
Tini mbeo ya Abraham na hizo zo tia tora suoro mwengu edu. Hazina mosa kutimuwengi akaita sei. Maraka pa wimbiso. Yaiwa yao. Naka yao. Kupozwa inaka yako. Kuponiso inaka yako.
The Holy Ghost is your possession.
Mwiyamu tsene inaka yako.
And there's great thousands of preachers and so
Zino kune zuru zijiji zawa pari zina wamu omu nika nasi wanoti. Hazisiri izo.
But the seed of Abraham. Asimbewe
Abraham ino ziwa kutindizo zaziri.
They wait right in.
Wano pinda. Wachitora suoro mwengi.
God said they would.
Marakati wachakunda.
They believe it because it's...
Wano zitenda no kuti iwimbiso. Mbewi yake icha tapa suoro mwengi. Zino onopinda no mumiezo. No matambudziko. Zino Joshua haka mira haka tendeka. Murume mduku uya kati andina mosa kutu waka kurasei. Andina mosa kuti wana mafuma haka dini. Kuti ma shingu ama kuta awa kareba saka dini. Kana kuti waka kurasei. Mimbiso yedu ne kuti. Suoracho licha toru wane mbewi ya wana wamari. Zino tinoenda kudatora. Tinokwalisa kwaso kwa kunda. Oh, indiyo mbeu yecho kwadi. Washinji wao wakabere kwa wali mbeu yepanyama. Wakada kwanise kuzita. Apana kana chikonzero chokutete. Zakare wakawanda kutikunda. Wane unyanzi unotikunda. Jose hazo. Njyo chikonzero asina wakanga wakatarisa pa. Zinone kwa ne maziso. Asi Joshua akanga katarisa so katauru kwa namari. Mbeu ya Abraham haitarisa pa zinu zinone kwa. Wano tarisa pa nezo katauru kwa nashe. Ndiyo imbiso. Kudai Abraham akatarisa pa nezo zinone kwa. Pamuzima akanga ane makore zana. Aiwa na makore ma kumapumbamwe. Iye aiwa ne zana na makore. Zakara wakanga wakara wose kufirachuri msikana mdiki. Iye ari mkoma na mdiki wasi na mana. Ana kutarira pazunu zose izi. Akataka ona zuni izi sezi sipo. Nukuta akatarira chete pane zaka taurwa na mari. Nishakuropa faza Abraham zakare nishakuba mana wata bereka na Sara.
And he believed it.
Uye akazitenda. Hautarisi pane zuno pikisa unotarisa pane zaka taurwa na mari.
God said it, that settles it.
Mara akataura. Apana kupokana.
So then when he come down to the Jordan.
Kuzoto wawa pa Jordan.
When Joshua was made the commander.
Joshua pa haka hitu wa mtungamiri wehondo.
And they come down to the very edge of the water.
Wasi ikapa mvura chaipo. Wachito wana Jericho pa miri.
But between them.
Ino chicha hiyo pakati pao. Apo Joshua akanga gazira hondo yake. Paka wane suo.
That gate was called Jordan.
Suo racho raiwa ruizi Jordan.
But the promise. God is good.
Asimimbiso ya mari ya kaitiru wa suo rosa rosa romu wengi. Hazine ikuti suo ripi, imbiso ya mari no shanda.
He shall possess the king.
Acha tapa ma suo omu wengi.
That settles it.
Ndizozo, paka sika pa Jordan mangwana ni wayo.
Perhaps I'm going to believe that the devil...
Zichida wakai paka angare mbeza ma kore dutu kose kose.
The big old muddy waters are rolling down.
Buraka funduru wa icherera.
The fields were swept across by flood.
Minda ichi kukuru wanemvura. Oh, oh inkuwa yo kietu ya kadini.
But Joshua said, get ready, you're going to see the glory of God.
Asi Joshua akati gadzirirai mchawa na kubwinya kwa mwari.
And they sanctified.
Waka zichenesa, waka gadzirira. Kugadzirira zunu zose zichita se zinopikisa.
But that was the seed of Abraham.
Asi ya iwa mbele ya Abraham uyo mwari waka pikira kuti. Champama suo mwengi. Aka sika pa Jordan, rora iwa suoro mwengu wake. Aka rikunda.
Some of these mornings I got to come down.
Ja sika pa suo iro kupesira rimwe na mangwanani.
You got to come down to the Jordan.
Uja sika pa Jordan.
But the seed of Abraham shall...
Asimbewe ya Abraham, icha tora suoro mwengi.
No matter what it is.
Asina mosa kuti chii, ucha tora suoro mwengi. Wose. Wose waruna awa waiwa. No mkurumbira. Wakafawari mkwara.
But finally, one day in Bethlehem of Judea,
Asi pakupedzisira rimwe zuva muBeterehema reJudhia, mbeu yeumambo yakaberekwa.
Which all the rest of them were just shadows.
Vamwe vose vaingova mumvuri wake.
The royal seed was born, not of a man.
Mbeu yeumambo yakabereka, kwete nomurume asi akaberekwa nemhandara.
With the power in his veins to conquer death.
Aine simba mutsinga dzake rokukunda rufu neGehena. Mwari akavimbisa. Munhu wozvake haikwanisa kuzviita. Asi kana Mwari avimbisa, ndiye Mwari mumwe chete mune zvaakanga ari sezvaakataona nguva pfupi yapfuura kuna Abraham. Jehovha Jaira. Ishe vachapa nzira yekukunda nayo suo romuvengi. Tichazviita sei? Joshua akafa, Mozisi akafa, vose vakafa. Asi Mwari akati achatora suo romuvengi wake. Achakunda sei rufu? Ana maitiro ake.
He shall possess the gate of his
house. Achatora suo romuvengi wake.
The royal
mambo yakaberekwa.
He was tempted in every manner.
Akaedzwa nenzira yose yatinoedzwa nayo.
Just as you have to be tempted.
Akaedzwa sezvaunoitwa.
The devil.
Diabolos pakarepo akamutora achangogamuchira mweya mutsvene kuenda naye murenje kwamazuva makumi mana nousiku huna makumi mana kundoedzwa.
And when he come out,
pakadzoka naparufu rwake vakamurovera zvipikiri mumaoko avo vakamupfira kumeso kwake. Akapfuura nomurwere hwese, asi zvaaiva pano panyika akaratidza kuti aikwanisa kukunda zvirwere. Mai vomudzimai waPetro pavairwara vakaoma mutezo, akavabata ruoko, fivha ikabva yapera. Munhu waaiva namaperembudzi paakachema ari pasuo, ndine tsvina, ndine tsvina. Kana muchida mungandiponesa. Akati ndinoda poreswa. Akakunda akatora suo ramaperembudzi. Akatora suo refivha. Akaita kuti zvisikwa zvose zvimuteerere. Ndiye mbeu yaAbraham. Mbeu yeumambo. Uyo aiva nevimbiso nokuda kwake Abraham navana vake vose nevakamutevera kusvika pambeu yeumambo navose vakazotevera mumashure make. Vimbiso yaMwari ndeyechokwadi. Akakunda urwere, akakunda miedzo. Paakapfirwa kumeso kwake nomuvengi, akarohwa dama rake, akapa rimwe dama. Paakadzura ndebvu dzake nokupfira, haana kudzorera. Akakunda suo rokuedzwa, akaritora. Zvinewode hasha dzangu dzinondikunda. Iwo uchiti uri mbeu yaAbraham. Hongutangamire, akakukundira.
When he was riled upon, he riled.
Haakatsamwiswa, haana kutsamwira.
When he was made fun of, he held his peace.
Haakasekwa, akaramba akanyarara.
When he is called a devil, he held.
Haakanzi diabolos, haana kupindura.
He had one business.
Aiva nebasa rimwe, kuda kwababa. Zvino ndiro raaifamba achiita.
Then finally they took.
Pakupedzisira vakamuisa pamuchinjikwa. Rufu rwaifanira kutarisana naye. Vamwe vose vakanga vakunda nyaya dzavo, vakunda zvisikwa. Vakunda shumba, vakunda moto. Vakanga vakunda zvose kunze korufu. Asi uyu akanga ari mumwe aiva nesimba rokukunda rufu maari mutsinga dzake. Zvino vakatora maoko ake vakaatambanudza vakamurovera pamuchinjikwa. Vakamubvisa hanzu ndokumurova kusvikira mapfupa ake abuda. Asi paakadaro ivo vaiita zvose zvavaikwanisa kuita, rufu rwakamutora. Ukati ndichakutora sezvandakaita Joshua. Ndichakutora sezvandakaita Daniel. Ndichaita zvose izvi nokuti ndichaita kuti ufe. Zvino akafa kusvikira zuva ranyara. Akafa kusvikira zvisikwa zvanyara zvikamira kushanda kwazvo. Zuva rakadzima masikati, nyeredzi dzakaramba kupenya. Akafa kukaita rima rokuti waitadza kuona ruoko rwako iwari masikati. Ndinofunga kuti zvisikwa zvakati regai tife naye. Asi hama, diabolos wakaisa mweya wake unokosha kugomba rakadzika dzikaregehena. Ikoko masuo akazaruka, akamuka nezuva retatu akunda. Amen. Mbeu yake ichatora suo romuvengi. Akakunda rufu, akakunda gehena. Mangwanani iwayo eista yokutanga akakunda guva. Zvino tinomira savakundi nokupfuuridza nokuda kwake akatida. Pazuva repentecosti akatumira mweya mutsvene kuti uenderere mberi pakati pavahedheni kutora mbeu yevimbiso kupa vahedheni vakanga vari kure kuvapa rubhabhadzo rwomweya mutsvene kuvaisa muvimbiso zvino tine mvumo yokukunda zvirwere zvose hatimo kukunda nokuti zvakatokundwa kare tinongotenda vimbiso toenda kundoitora zvakatokundwa kare rufu rwakakundwa gehena rakakundwa zvirwere zvakakundwa miedzo yakakundwa madimono ose akakundwa gehena rakakundwa rufu rwakakundwa guva rakakundwa takamira pasuo tichitora hatitomborwisi mubayiro wakatobhadharwa muvengi wake achatora suo romuvengi wake kana angava mamiriyoni mangani ezuru achatora suo romuvengi wake muvengi wose akamuka kuvakafa uye tinotora nokuti wakatipa chipo chatakapiwa pachena pamusoro paizvozvo uye nazvose zvaakaita nokunda suo rose rose akakunda zvirwere nokutora suo chatingaita chete kuenda kumuvengi toti muzita rajesu kristu akakunda amen nguva yokufa yasvika rufu parunoti tarira ndichiita kuti arambe kunamata kwake muzita rajesu kristu wenazareta vhura nzira jordhani mbeu yaabrahamu inotora suo icho chikonzero pauro akati pavakanga vada kugura musoro wake aiva mbeu yaabrahamu akati rufu rumborera rwako rwuripi nguva kukunda kwako kuripi mwari ngaarumbidzwa anoti pakukunda muna jesu kristu achatapa suo romuvengi wake acharitora zvino haakundwi nesuo anokunda oritora rova rake zviri musimba rake muchechi yamwari mupenyu mangwanani ano mune simba rokupodza zvirwere zvose muchechi yamwari mupenyu mune simba rokukunda miedzo yose mumaoko echechi yamwari mupenyu mangwanani ano mune simba rokushandura chivi nokuchirashira kure nokugashira kubhabhadzwa nomweya mutsvene mukereke yajesu kristu chose chamunoshuva kumbirai muzita rangu munochigamuchira kanguva kaduku nyika havazi mbeu imbeu isina kuberekwa patsva havachazondioni asi imi muchandiona nokuti ndichava nemi ndiri mamuri kusvikira kumagumo enyika chii mbeu youmambo mabasa andinoita muchaaitavo ndichasimbisa pachangu kuti ndinemi nokuti zviratidzo izvi zvichatevera vanotenda achakunda mbeu yomuvengi wake achatora mbeu yake ichatora suo romuvengi wake hazvinei kuti suo rakadini ungava urwere miedzo chivi suo ripi zvaro rakakundwa mbeu yaabrahamu yakaritora hamufari here mangwanani ano kuziva kuti takamira tiri vakundi nokupfuuridza kupfuura mukundi zvakanyanya hapana chokurwira kurwa kwakapera nyere yakaridzwa mureza wakasumudzwa zvino pakati pedutu rose rechivi mukati memba yose inorwarwa muno muchinjikwa wakadzikwa neropa rajesu kristu akakunda chandingaita chete kutenda totarisa towana upenyu ndichava nemi ndichazviratidza zvino vanhu vachauya pamazuva okupedzisira vachiti hameino zvanga zviri asi ndichava nemi uye zvinhu zvandakaita pano panyika ndichange ndiri mamuri ndichiita zvimwe chetezvo ipapo vachaziva vachandiona vanhu vangu vachandiona mbeu yaabrahamu ichandiona vachandiziva vamwe vachandidaidza kuti bheriezebhabu sezvavakaita asi imi muchandiziva nokuti ndinemi muchandiona kundiona nemese enyu muchandiona nokuti ndichange ndiinemi kusvika kumagumo enyika zvinhu zvandinoita uyo anotenda kwandiri namabasa andinoita achaitawo mabasa mamwe chete zvino nhasi chechi yamwari mupenyu ino mukana wokumira nokuona jesu kristu akamuka achikunda mwanakomana wamwari mupenyu akamira nesu achirarama muchechi yake achiita zvimwe chete zvaakamboita zvino tinokunda suo romuvengi wose Kana wene muvengi mangwana nano hama yangu hapana. Kana uri mbewe ya Abraham mushure mukunzwa izvi. Hakuna madimoni akakwana mugehena angavhara suwe iri pamberi pako. Inotozaruka. Handina mhosva kuti ringava chii. Unoenda kwachiri sembewe ya kavimbiswa woti ndinotora izvi kuva zvangu. Ndezvangu nokuti Mwari wakapika kuti achamutsa Jesu zvino nokuda kwaJesu ndichakunda. Uye ndauya muzita romukundi uyu Jesu Kristo. Suduruka ndiri kupinda. Amen. Achatora suo romuvengi. Ipapo mira mapfudzi ako akasimudzwa nouya kweichipenya yakaiswa muropa raishe Jesu. Muvengi achazviziva. Kana kuine chaunoda, taura kwaari iko zvino tichinamata.
You in here this morning while you have your head.
Nemi murumuno mangwana nano makakotamisa musoro yenyu.
And if you have a need.
Kana une chikumbiro ungasumudza ruoko rwako here kuna Jesu utaure nechomoyo mako.
In your heart say Lord.
Muyo uti ishe munoziva chido changu. Ndanzwa mangwana nano uye zviri mubhaibheri.
He shall possess the gate.
Uchatora suo romuvengi.
I'm coming to possess the gate.
Ndauya kuzoritora. Ndingangodaro ndine hasha, ndingangodaro ndichifanira kuva nomweya mutsvene, chivi chakandisunga.
I have need. But I'm coming to the gate.
Asi ndiri kuuya pasuo zvino.
I'm going to take it this morning.
Ndichatora suo iri mangwana nano. Suo rangu.
So give away.
Zvinosuduruka ndiri kupinda.
Blessed Lord. You've seen all these hands.
Maona maoko ese awa. Uye munoziva kuti ishoko renyu ishe. Ndangori taura. Nokuri unza sezvariri mumagwaro yataridzawo vanhu vomubhaibheri. Kuti vakakunda sei madzimambo nokuunza kururama nokudzima moto nokukunda simba romoto. Vakapukunyuka pamunondo vakamisa miromo yeshumba. Zvakaro madzimai avo vakamutsirwa vakafa vavo. Nezvimwe zvakawanda nokuti makavimbisa.
Your seed, Abraham.
Mbeu yake. Mbeu yako, Abraham. Ichatora suo romuvengi. Uye munochengeta vimiso yenyu.
Now give to them.
Zvinovape ishe zvido zvomwoyo yavo.
May they go.
Ngavaende vava vanhu vashandurwa.
May they go knowing that they are conquerors.
Ngavaende vachiziva kuti vakundi nokuda kwembeu yehumambo yakavakundira.
The royal
king. Ishe mambo paakauya. Akaberekwa nemhandara.
He conquered every enemy.
Akakunda muvengi wose kunyange rufu. Norufu patawarwa rutyisi kumbeu ya Abraham. Tinevimbiso yekuti tichagara naka yenyika. Tokodzoka zvakare nokubwinya kukuru mumutumbi wakabwinyiswa. Shiroko kunge muvengi wokupedzisira aiswa pasi petsoka. Zemwana wamwari wokupedzisira kupinda mumambo. Kana pakati pavakasimudza maoko ishe paine vatadzi vaponesei. Avo vari kudzokera shure itai kuti vanzwei kuti havafaniri kuramba vakadaro. Anogona kukunda suo iri rokudzokera shure. Angadaro ari uyo ane hasha kana rurimi runotaura zvinonyangadza rune tsvina. Kana mwoyo unoruchiva kana anokara mari kana chimwe chinosemesa. Itai vazive kuti vanokwanisa kutora suo iroro. Zvichida kurwara ishe kana kutambudzwa. Vangatora suo iri. Nokuti wakakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu, wakarobwa nokuda kwokudarika kwedu. Kurangwa kworugaro rwedu kwakava pamusoro pake, namavanga ake takaporeswa. Tiri vakundi mangwana nano. Tiitire ishe, pamusoro peizvi basa guru rakaitwa naiye. Asi iye anesu. Asi akavimbisa kuti achazviita. Chinguva chiduku nyika haichandione, asi imi muchandiona nokuti muchava nemi kunyange mamuri kusvikira kumagumo enyika. Ndinonamata Baba kuti muzvizivise kuno mumwe nomumwe mangwana nano nokuti tazvikumbira muzita raJesu. Amen.
Do you believe that to be true?
Munotenda kuti ichokwadi here?
solemnly believe it to be.
Tenda wakapera kuti chokwadi usina kana kupokana kuduku zvako mwoyo wako.
Now just remember this, the working of the Holy Spirit is so simple.
Rangarira izvi kushanda kwaMweya Mutsvene kwakapfawa zvokuti kunokanganisa pfungwa dzavakadzidza. Zvinhu zvinyoro zvandati nambo ndakaona Mweya Mutsvene uchiita izvi. Ndingataure zvinhu zvokuti mukufunga kwangu handaimbofunga mafungiro iwayo. Dai ndaishandisa pfungwa dzangu ndaiti, ah, zvisi izvo, asi nguva yose zvinongoitika saizvozvo. Anoita zvinhu muunyoro uye anoita zvinhu kuti azviratidze kuvanhu vake. Mwari ana vanhu vake, ari pakati pavanhu vake. Anovada uye anoda kuvashandira nokuvabatsira, nokuita kuti vazive kwete zvaachaita asi zvaakaita. Akatozviita kare, ndezvako. Ndiwe muridzi, chipo pachena kubva kuna Baba vedu kukereke yake. Asi vepfungwa vanokanganisika kwazvo samazuva aDhaniel namazuva avana vechihebheru namazuva vamwe vakawanda vatataura nezvavo mangwanani ano. Onai, vanhu vazhinji vepfungwa panguva iyi vakanga vakaomarara zvakangoita sevanhasi. Vengi ndiye anodaro nguva dzose mumaonero avo, zvinhu zvisingafanirwi kuyananwa nazvo pamaonero avo, nedzidzo yavo nesainzi nezvimwe zvakanga zvakaoma kupfungwa sezvo zvakaitawo nhasi. Maona zvaiva zvimwe chete, asi vaiva pavo nguva dzose vairamba varipo vachiti Mwari haakanganisi, shoko rake ichokwadi. Zvino iwe hautarisirwi kuti ukunde nokuti akakunda. Chaunoita kuenda kundotora womira pasuo woti ndezvangu, izvi ndezvangu, Mwari akandipa ruponeso rwangu. Kana ndichida Mweya Mutsvene, Mwari akandipa. Izvo ndeyangu navana vedu navose vari kure, ivo vose vachadanwa naIshe. Ndicho chikonzero ndakamira shumiro yangu yokuziva zvakavanzika zvomwoyo nezvimwewo ichasvika pakuguma zvino. Kwete kuti inenge isizvipo, asi nokuti pari kuuya zvinopfuura izvi. Iri kuramba ichikura kubva pandaiita zvokubata ruoko kusvikira pakuziva zvakavanzika zvomwoyo zvino. Iko zvino pane zvimwe zvava kuda kuitika. Maona, muri kuona? Zvitarisei muzive kuti ichokwadi. Onai, noziva ichokwadi, uye zvicharamba zvichikura zvichiwedzera zvichiita nani. Chokwadi, chikonzero ndechokuti akazvivimbisa, uye zvaanovimbisa anoita. Haakundiki pavimbiso dzake. Zvino chii? Upo hwake hunogara huri nesu, kuisa kuti uzive kuti akakukundira suo. Aiva mberi youmambo, hakuna aikwanisa kukunda masuo aya kunze kwake. Vamwe vose vakamutangira yaiva mumvuri yokuuya kwake, asi paakauya zvakapedza hondo yose. Hondo yakapera muGetsemani napaCalvary. Iko zvino tinomira savakundi. Hapachina hondo ichaitwa kwatiri. Hondo yakapera, takakunda. Chinhu chisingaonekwi asi chitsidzo chakanyorwa naMwari Baba vedu vakasimudza ruoko rwavo vakati, ndinopika ndomene kuti mbeu yake ichatora suo romuvengi. Zvino hezvi rakatotorwa. Wakakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu, namavanga ake takapodzwa. Rakatoitwa, basa rakapera, ndezvedu. Mabasa andinoita muchaitawo. Ishe anesu mangwanani ano. Maropafadza ake makuru, Mweya Mutsvene uchifamba pamusoro pedu. Kunzwa manzwiro anoropafadza, kuziva kuti zviri kufambirana nomutsetso weshoko raMwari. Zvinotipa kunyaradzwa kunoshamisa kuziva kuti Mwari ndiBaba vedu. Zvino ndinotenda apa here makadhi okunamatirwa mangwanani ano. Ndamuudza kuti kana kuina vanhu apa tabhenakoro chete, zvakanaka arege hake kupa makadhi okunamatirwa. Asi kana kuine vangasvika gumi navashanu ravanhu, kana vakadaro vaenzi, kana vakadaro, kuti ape makadhi okunamatirwa tigovaunza kuti tivanamatire. Vangani vaenzi pakati pedu mangwanani ano? Simudzai maoko enyu. Honai, chokwadi, pane gumi navashanu kana makumi maviri. Zvakanaka, tichakumisai mumutsetso wokunamatirwa namakadhi enyu tokuunzai kuno kupuratifomu. Maona chikonzero ndataura nezvavanhu vapa tabhanakeri, vari pano. Kunzvera zvakavanzika zvomwoyo uku, rangarirai, ndiri kutaura kuti kuziva zvakavanzika zvomwoyo kuchasvika pakuguma. Pachava nechimwe chikuru uyezve chakapfuura nokunaka chiri munzira. Pane zvandinoziva, maona, ndakatarisa hama mbiri iko zvino vaiva neni nezuro pazvakaitika, maona, uye marimwe zuro pazvakaitikazve. Zvakaitika katatu zvichitevedzana, uku kuri kusimbiswa kuti zvino zvava pedyo, maona, kungogadzirira kuti zvichiitika. Zvino Ishe ndimi Mwari, isu tiri varanda venyu. Nokutendai neshoko renyu noMweya Mutsvene waropafadza mwoyo yedu. Zvino tinofara takagara pano tichiziva kuti tiri vakundi. Takatotora kare masuo ose omuvengi. Takapiwa zvakare tine kii yacho chaiyo muruoko rwedu. Zita raJesu Kristu rinozarura suo rose romuvengi. Torai kii, kii yezita raJesu uzarure suo romuvengi wose akakusunga kubva pavimbiso ipi zvayo. Zvakare Mwari mangwanani ano tinouya muzita raJesu nekii kuzozarura masuo avanorwara nevanotambudzika. Nokuti zvakanyorwa mushoko rake muzita rangu vachadzinga mweya yakaipa. Vachataura nendimi itsva. Uye vachabata nyoka kana kunwa chose chinokuwadza hachi vakuwadzi. Vachaisa maoko pamusoro pavanorwara vachapora. Tinoziva zvinhu zvose izvi ichokwadi. Zvino tiitirei mangwanani ano Ishe kuti vaone. Vanhu vakwanise kuona kuti nokuda kwokuratidzwa kweshoko raitwa nyama richigara pakati pedu, kuti akakuwadzwa nokuda kwokudarika kwedu namavanga ake takapodzwa. Uye ngavazvitende vapodzwe mangwanani ano kubva muzvirwere zvose nehosha nokutambudzika. Tinozvikumbira muzita raJesu. Amen. Tedi, ungaridza Only Believe, zvinyoro nyoro uchinonoka kana uchikwanisa. Zvino munoda kuti nditange pano kutanga, namba yokutanga, kadhi yokunamatira. Mutsipiri 3:15 rusere pfumbamwe 10 pana vacho varipo. Mungakwanisa here zvinyoro nyoro kana muchikwanisa kusimuka muuye divi rino? Vanenge ngationei namba yokutanga. Namba yepiri.
Who has number 1?
Yana ane kadi rokutanga.
Number 2?
Namba yechipiri zvakanaka changamira.
Number 3? Number 4?
Namba yetatu. Namba yechina. Namba yeshanu.
Number 7?
Namba yetanhatu.
Number 8?
Namba yechinomwe. Namba yesere. Namba yepfumbamwe.
Number 10?
Namba yegumi.
While they're making their way and taking their position.
Vachiuya kuzomira panzvimbo dzavo.
I'd like to ask the question.
Ndoda kubvunza imi vamwe mose.
How many is there any tabernacle people?
Vangani varipo here vanhu vapata penakero pano vanorwara?
Tabernacle people.
Vanhu vapata penakero sumudzai maoko enyu. Vanenge vashanu vana vashanu vatanhatu vanomwe vasere maoko manomwe kana masere.
Is there anybody here in the tabernacle that
aripo here muno mutabernacle asiri wapano patabernacle mienzi pakati pedu? Nyangu wauya muno tatanga ukataza kuwana kadro kuti uye unamatirwe ungasimudza ruoko rwako here? Ani zvake ane chikumbiro kuna Mwari asiri asiri wepano patabernacle? Ani zvake asiri nhengo yepatabernacle ino asi achirwara asina kadro kuuya kuzonamatirwa achida kurangarirwa munyengetero ungasimudza ruoko rwako here? Munhu wose zvake. Ndizvo zvakanaka. Zvakanaka. Zvino ndichakumbira kuti muve nokuremekedza kwamungakwanisa kwamaminitsi mashoma. Zvino tichabva tangotanga. Zvino ngationei une nzvimbo yasara yakadini apo Biri? Zvino ndiyo namba yegumi unayo here? Ndadaidza yokutanga kusvika gumi, gumi neimwe, gumi nembiri, gumi nenhatu, gumi nena, gumi neshanu, gumi. Ngavasimuke zvino. Ane namba yegumi, gumi neimwe, gumi nembiri, gumi nenhatu, gumi nena, gumi neshanu, ngavasimuke. Zvakanaka. Mutsipiri 3:15 rusere pfumbamwe 10, gumi neimwe, gumi nembiri. Kwasara vaviri kubva pano kutanga kusvika pagumi neshanu. Gumi neshanu, gumi nenhatu, gumi nenomwe, gumi nesere, gumi nepfumbamwe, makumi maviri.
Oh,
chimbomira shoma ndamuudza kuti ape vanhu vasiri vapatabernacle makadhi okunamatirwa. Ndizvozvo maona nokuti chanzvera zvakawanzika zvomwoyo. Vanhu vanozoti vanhu ava vanouya patabernacle. Maona ndinokuudzai vangano vari pano vasina kumbouya pano, tionei maoko enyu. Munhu asina kumbopinda misangano yangu. Zvino zvakanaka kwechinguva shoma, hama Teddy. Zvino ndingati mose henyu makanzwa nezvemusangano kuti inofamba sei. Makanzwa here? Imi mose makambova musangano. Ona Ishe wedu Jesu zvaaiva pano panyika haana kuti imuporesi. Aiva mbeu yaAbrahamu zvirokwazvo zvakare aiva nevimbiso maari. akati hapana chaanoita kusiyaa kunge baba wamutaritsa. Ndizvo here? Zvakare akati handiiti chinhu kusvikira baba vandiratidza zvokuita. Uyezve zvakanaka kwete kusvika baba vandiudza asi kusvika baba vandiratidza. John 5 nema 19. Mwanakomana haagoni kuita chinhu oga kana asingaoni baba vachiita. Zvino paakauya tinoona pakutanga kwokuparidza kwake kuti shure kwokutora chigaro chaDavhidhi tichitaura pamweya, Mweya Mutsvene pawakauya paari pakubhabhatidzwa kwaJohani akava Mesiyas muzodziwa. Zvinorangarirai, aiva mwanakomana wamwari akaberekwa. Aiva mwanakomana wamwari akaberekwa nemhandara. Asi pakauya Mweya Mutsvene paari akava Mesiyas, nokuti Mesiyas zvinoreva muzodziwa. Maona, zvino akava muzodziwa apo Mweya Mutsvene akauya pamusoro wake. Makandwa ndichiparidza pamusoro pegwayana nenjiva. Zvino tinoona kuti pashure kwamazuva makumi mana okuedzwa kwake akauya. Zvino shumiro yake yakatanga sei uye yakapera sei? Tinoona kuti mukuparidza kwake pava nomurume ainzi Andreya akaenda akandotora mukoma wake Simoni mubati wehove akauya naye kuna Jesu. Zvino Jesu akamuudza akati, zita rako ndiSimoni, nababa wako ndiJonasi. Kubvira zvino uchanzi Petro, zvichireva kadombo. Munozvirangarira here? Nomurume uyu akashamiswa chose nezvaakaudzwa naJesu. Zvino Mesiyasi haaifanira kuita izvi here? Vangana anozviziva, itai amen. Aifanira kuva Mwari muprofita, ndizvo changadii. Mozisi akati, Ishe Mwari wenyu achamutsa muprofita akafanana neni. Zvichaitika kuti asingateereri muprofita uyu achabviswa pakati pavanhu vake. Zvino pamberi tinoona kuti aiva akauya kunowo kwake ivanaani avo majudha panyama, asi wokwake havana kumugamuchira. Nokudaro akanga zvino akaenda kuedheni maona, nokuti wokwake havana kumugamuchira. Asi vose vakamugamuchira vakavapa simba kuti vaive vana vamwari. Zvino nokudaro akauya kuedheni uye ava kukwana makore ane zviuru zviviri anavo. Tinoonai zvinhu zvaakaita. Zvino Firipo aona izvi zvichiitwa akaenda kunotsvaka Nathaniel akaudza Nathaniel kuti akanga aona ani uye nezvaakanga aita zvikamushamisa. Zvakamunetsa kuti azvitende, asi paakasvika muupo hwaShe Jesu, paakaona paaiva, akasvika muupo hwake. Jesu akatarisai muIsraeri asina chaanopomerwa. Zvinodai wakanga wakamira ipapo, unofunga here kuti ungadai wakava nokunzwisa zvomweya zvakakwana kuti uzive kuti uyu aiva ani? Unofunga kuti waizvikwanisa here? Nochiona, onai murume uyu aiva munhu wasina kumbenge aona zvichida aiva mubati wehove. Aiva muvezi, ndiro raiva basa rake. Muvezi uyu amirepo murume akanga abva zera. Uyu murume ndokuuya akamutarisa zvokutarira paangaita vamwe varume vari pano akati, tarirai muIsraeri asina chaangapomerwa. Zvakanaka, akaziva sei kuti aiva muIsraeri? Kwete mapfekero ake, nokuti vose vaipfeka zvakafanana. Asina chaangapomerwa, akaziva sei kuti aiva murume asina chaangapomerwa? Nokudaro zvakashamisa murume uyu. Aiva mutendi wechokwadi akati, rabhi kana kuti hama, muparidzi, mudzidzisi, mandoona rini? Maona, aibvunza akati, Firipo asati akudana uri pasi pomuti ndakuona. Akati, muri mwanakomana wamwari, muri mambo waIsraeri. Jesu akati, watenda nokuti ndakutaurira izvozvo, uchaona zvikuru kupfuura izvi. Ndicho chikonzero ndichitenda kuti chechi yaMwari mupenyu ichaona zvinhu zvikuru kupfuura izvi. Iri kugadzirira kupinda mazviriko zvino nenguva pfupi, maona, nokuti vakazvitenda. Ava vakazviramba nokuda kwokudziviswa namasangano, handioni kuti pane chimwe chinhu chavachazotenda. Unototi ufambe muchiedza kana kuti unova bofu. Chiedza chinopofamadza kana kuti chinoratidza nzira. Shiri duku dzandakaona pamufananidzo weLiberty ivai nechokwadi kuti mazviona kana hama Toms kana maenda ikoko. Ndizvo dzinobondera ipapo dzichifa. Zvino ndakati, chii chikonzero? Zvikanzi panzvimbo yokuti dzitevere chiedza nguva yedutu kuti dzipukunyike, dzinoenda kudzima chiedza, zvinodzobondera dzozviuraya. Ndicho chinhu chete chinoitika kana warwisana nechiedza, unozviuraya pamweya. Ingofamba muchiedza sezvaari muchiedza, zvinotozova nokuyanana mumwe nomumwe. Chechi dzose dzinotenda dzoenda dzichitenda maropafadzo amwari. Hazvingashamisi here izvi? Tarisai mukadzi weSamariya paakauya. Aiva muSamariya, kwete muJudha asi muSamariya. Zvino akati, ndipowo mvura kutaurirana kukaenderera mberi. Zvino izvi zvinoitira vatsva. kutaura na kukaendera mberi zvino akanga asingamuzivisa Mesias aingova zvake murume mujudha mudzimai akatanga kutaura akati sei hazvina kufanira kuti iwe mujudha utaure neni mukadzi wesamariya seizvi akaenderera mberi akati hatidyidzani iye akati asi dai waiziva wauri kutaura naye waindikumbira mvura ndaikupa mvura yokuti hauzouya pano cherazve sei mudzimai akabvunza mirai shoma akati isu tinonamata mugomo iri asi majudha munonamata pajerusarema jesu akati asi nguva inouya apo musingachazonamati pajerusarema kana mugomo iri asi mumweya nokuti mwari mweya naizvozvo vanomunamata vanofanira kumunamata mweya nomuzvokwadi maona akaenda mberi achitaura naye kusvika awana paiva nedambudziko rake chii munoziva paiva nedambudziko rake pane anoziva here padambudziko romudzimai uyo aiva pasimeni aiva navarume vakawanda handizvo here nokudaro akati kwaari enda utore murume wako uye pano akati handina murume akati ndizvozvo una vashanu iye waonaiko zvino hazi wako mudzimai akati changamire zvino mutarisei changamire ndinoona kuti muri muprofita ukatevedza zvinyorwa zvinotsanangura mavhesi unozoona kuti changamire pakududzirwa kwokutanga muri ndaona kuti muri muprofita uya rangarirai kuti mubhaibheri akati muprofita uya muri muprofita uya here upi muprofita wacho mumwe chete akanzi namozisi achamuka ndaona kuti muri muprofita zvino tinodzidziswa uyezve tinoziva kuti kana mesiyasi auya achaita zvinhu izvi icho chaiva chiratidzo chamesiyasi ndizvo here kuziva paiva nedambudziko rake mudzimai akati tinoziva kuti kana mesiyasi auya achatiudza zvinhu izvi ko imi ndimi ani akati ndini iye anotaura newe akasiya chirongo chake nofunga kuti akaenda muguta achimhanya akabata mwoyo wake achiti akaisa maoko ake pachifuva chake achikwakuka achiti uyai muone murume andiudza zvinhu zvandakaita haazi iye mesiyasi uyo here haazi iye uye akanzi nebhaibheri achauya here mujudha agere uko munhu wozvake anoratidzika somuvezi asi andiudza kuti ndina varume vashanu zvino imi mose munoziva kuti ichokwadi anofanira kuva mesiyasi ndizvo here jesu akati chinguva chiduku kanguva kadiki nyika haichazondooni asi imi muchandiona nokuti muchava nemi kunyange mamuri namabasa andinoita muchaitawo kunyange anopfuura andinoita pano muchaita nokuti ndinoenda kuna baba ndozodzoka ndiri mumweya chibayiro chakaitwa mbeu yomumambo yakafa mbeu yomumambo yakamuka zvekare zvino chechi inoruramiswa nokutenda izvi uyezve mbeu yomumambo inouya muvanhu ava yovaita vadyi venhaka vanakomana navasanisikana vamwari zvino kunemi mose kunze uko musiri mumutsetso unowu kunamatirwa ndanga ndamuudza kuti ape makadhi kuvanhu vandamurayira mangwana nano anga andibvunza achiti munoda kuti ndinopa makadhi herede baba ndikati kana kuine vanhu vangasvika gumi vasiri vapatabhenakero zvino dzimwe nguva ndinopa vapatabhenakero makadhi okunamatirwa vasiri vapano vodzoka voti ee anovaziva nechekare vapatabhenakero anga achiziva zvavari chokwadi zvino ndoti ngakuuyawo chete vasiri vapatabhenakero zvakanaka imiwo kunze kwetabhenakuro ndimi muchapinda mumutsetso wokunamatirwa hatizivi ndizvo zvinozoitawo patabhenakuro hatizivi kuti dambudziko ravo nderei pamwe anga achinyepa maona zvino ndoti ngapashano uya regai mweya mutsvene ushande naavo vari muno vasiri vapatabhenakuro vakagara mukati umo asi munoramba makango hapana nzira zvayo yokuti munhu auye kuna mwari kunze kwokunge akatemerwa kuva mwanakomana wamwari hakuna nzira zvachose yekuzviita jesu akati hakuna munhu anouya kwandiri kusiya kwokunge baba vangu vamudana zvino ichi ichokwadi zvose zvaaita paaiva nechaipikisa akazviita nenzira iyi ivoti deno zvaitwa nenzira iyo nenzira iyo ivoti zvakare ngazviitwe nenzira iyi maona kunongova kusatenda asi uchenjeri hunoruramiswa navana vavo zvino muno munoona zvino apa ndinoda kutaura izvi kuungano ino jesu kristu aiva mbeu yeumambo kwete isu asi iye tingori vadyi venhaka yaizvozvo asi zvinhu zvose ndezvedu kodai akamirapo zuva riya raakauya zvino simoni iwe kwete mumwe ichi ndicho chinhu chokutanga chaakaita zvino ndicho chichava chinhu chokutanga kuvanhu ava kana akazviita havana kumbozviona asi simoni paakauya akanga akwegura ari murauri wehove asina kudzidza zvakakwana kuti anyore zita rake papepa bhaibheri rinoti akanga asingazive uye asina kudzidza izwi rokuti uye rinobatanidza zvose kusaziva nokusadzidza zvino paakafamba muchiratidzo chajesu jesu akati zita rako ndisimoni unofunga kuti akafungei ungadai wakafunga idai wakanga uripo.
And your father's name is Jonas.
Uye zitara baba wako ndi Jonas.
And from henceforth you will be called
Peter.
What would you have thought?
Chi cha ungadai wakafunga. Munhu uyu aiverenga pfungwa dzake here? Zvakanaka ungadai wakafungei? Waifunga kuti chiratidzo cha Mesias here?
If that's a sign of the Messiah,
kana chakanga chiri chiratidzo cha Mesias nguva iyo chinofanira kuva chiratidzo cha Mesias nguva yechipiri yechitatu yechina nenguva imwe neimwe chinofanira kuva saizvozvo nokuti Mwari haashanduki. Zvinovangano vanoziva kuti Mesias aiva Mwari. Chokwadi aiva muzodziwa. Chokwadi. Nokudaro haashanduki anofanira kusashanduka. Ndicho chikonzero akapupurira maSamaria zvaakaita maJudha. Nokuti kune ndudzi nhatu dzavanhu dzinoti vanhu vaHamu, vaShemu naJafeti muJudha muEdheni nomuSamaria. Zvino munoona here mushandiro womweya mutsvene? Vangani vaona kuti Petro aiva nekidzo kudenga. Ndinorangarira kuti akazarurira maJudha pazuva rePendekosti. Filipo akandoparidzira kuvaSamaria akavabhabhadza muzita raJesu Kristu, asi mweya mutsvene wakanga usati wauya pamusoro pavo. Vakazotumira kuti Petro auye, akaisa maoko pamusoro pavo akagamuchira mweya mutsvene, ndizvo here? Uye imba yaKoniriyosi muEdheni yakaugashira. Ndiwo marudzi acho oga. Kubva ipapo zvino Jesu akazarurira vose, mazviona. Aifanira kuzarura, mari ane nzira dzokuita nadzo zvino. Zvino mangwanani ano kana uyo akapa vimbiso kumbeu, uye kana mbeu iri pano, ndinoda kutenda kuti mumwe nomumwe wenyu imbeu. Kana mbeu yakagara pano, zvirokwazvo mbeu ichaona vimbiso. Zvino mumwe nomumwe wavana ava vamire pano vasimudza maoko avo havana kumbopinda mumisangano iyi.
They're strangers to me.
Handina wandinoziva kana nomumwe wavo. Vangouya pano yongwa pfupi yapfuura yava pamakadhi kuna matirwa zvino vamire pano. Zvino vazhinji venyu vasimudza maoko avo kwamakagara ikoko kuti hamuna makadhi kuna matirwa zvakare muri vaenzi. Hazvinei. Tenda chete kuti uri mudyi wenhaka yevimbiso iyoyo. Ingotenda kuti namawanga ake wakaporeswa, uye tenda nomwoyo wako wose uone zvaanoita. Chinhu chiripo chete kungozviisa pasi pake.
I don't say nothing. He does the same.
Hapana zvandinotaura, ndiye anotaura. Zvino kana uri mweya wake wokuprofita, muprofita nguva dzose aiuya achiti, zvanzi naJehovha, nguva yose zvaiitika. Uye hapana mubvunzo padzidziso, nokuti zvinofanira kuenderana neBhaibheri kana ari Mwari. Mwari haangatauri chinhuwo chishandura zvakare, chinofanira kuramba chakangodaro nguva dzose.
Zvino
imi muri kunze uko, tendai nomwoyo yenyu yose, tendai. Musafamba-famba, garai makadzikama zvino. Munhu wose musingamhanye-mhanye uye zvinyoro-nyoro sokukwanisa kwenyu. Zvaitika kuti munhu wokutanga kumira pano mangwanani ane murume. Zvino tichashandisa gwaro iri. Munoona here chinhano chandakamira? Vangani vanozvinzwisisa? Pana varume navakadzi vakamira pano handisati ndamboona muupenyu hwangu. Havana kumbova mumusangano. Munoona pavakamira havazivi zvichaitika, neni handizivo zvichaitika. Asi Mwari akazvivimbisa. Abrahama akanga asingazive zvaizoitika paakatora banga kuti auraya Isaac. Asi Mwari akamuvimbisa izvozvo. Akanga amugamuchira somumwe kubva kuvakafa achiziva kuti aizokwanisa kumumutsa kuvakafa. Ndizvo here? Zvino ndizvozvo. Zvino pano pakamire murume handisati ndambomuona, handina chandinoziva pamusoro pake. Tiri vatorwa, hatizivani. Mwari ndiye anoziva tose. Zvino nechipo chitsvene, ndingangoita nechipo. Zvino zvipo izvi ndakaberekwa nazvo. Mwari akazvitemera nyika isati yavapo. Vangani vanozviziva? Zvino hapana chandakaita kuti ndiwane chipo ichi. Isarudzo yaMwari. Handina kusarudza, ndiye akasarudza. Aona, savaprofita vetestamende kare navanhu vakasiyana vakanga vakatemerwa kuita zvavaiita, kuita izvozvi. Zvino kana murume uyu achirwara handikwanisi kumupodza.
If the man's in need, it would
kana aine chaanoda, zvinobva kuti chaanoda chii kuti ndione kuti ndingamubatsira here kana kuti kwete. Zvichida dai chiri chinhu chakadaro, chinhu chandingakwanisa kumubatsira nacho, maona ndingafara kuzviita. Zvichida ane hasha, zvichida hazi mukristu, zvichida mukristu, zvichida munyengeri. Kana achingonyengedzera, munhu angangopindawo muno achiedza kuva somumwe munhu. Tarisai zvinoitika, maona. Onai zvinozoitika, maona.
Handizivi.
Asi onai, ndinomira pano ndakakwana ndichiziva kuti Mwari akaita vimbiso. Mwari anochengeta vimbiso yake.
Zvino
kana Mwari akachengeta vimbiso yake pano kwanava, vangani venyu muungano vachatenda nemwoyo yenyu yose, kutenda nemwoyo wose, kana zvakadaro, chitarisai. Zvinongatione iti chore igwaro.
Apo
Simon Petro akauya kuna Ishe Jesu.
And upon arriving at the Lord Jesus told him who he was.
Akasvika pana Ishe Jesu akamuudza kuti ainzani. Akamuudza zvinhu zvoupenyu hwake. Zvakanaka Jesu iyeye anorarama nasi. Notenda here kuti iye akamuka kwakafa? Notenda here kuti mweya waMesiasi uri kurarama nasi kufanana nezvawaingoita? Zvino imi makateerera musina makadhi okunamatirwa. Tarirai kuno Mungu kuti Ishe, hapana ane kadhi rokunamatirwa kwamuri ikoko vari pano vose. Imi musiri pano iti Ishe, ndibatei. Mugona zvinoiti. Zvino iwe uri pano kana haiva nenzira pasi pano yokubatsira ndai kubatsira. Maona ndiri hatizvivani zvino ndi tasangana kokutanga. Asi ndakafanirwa somuparidzi kutaura chokwadi nokuva chapupu chaJesu Kristu. Uye zvino musandiudza chinhu, ndinongoda kuti mupindure kuti chokwadi here kana kwete, zvino mosiyira iye kuti azviite. Zvino kana akashanda pano mutumbi wangu sezvaakaita mutumbi waJesu, ndimwari muna Kristu. Jesu akati, hapana chandinoita kusvika Baba vari mandiri vandiratidza vanondiudza zvokuita. Nokudaro hazi Jesu akaudza mudzimai, ndi Baba vaiva maari ndivo vakaudza mudzimai. Akanga asiri Jesu akaziva kuti Simon Petro ndiani. Ndi Baba vaiva maari vakaziva kuti Simon Petro ndiani. Ndizvozvo maona, ndizvozvo. Rega ndikuudze zvino, uri muKristo, hongu changamire nokuti une mweya wakanaka uri kufamba mauri. Uyo mutende muKristo. Zvino unotambudzika nokusagadzikana kunokupa kurwadziwa mudumbu. Ndizvozvo here? Ndazviziva sei izvi? Ndingazviziva sei izvozvo pasi pano hatina kumboonana? Kwada handizvo here? Zvichida achakuudza zvimwe. Ndichakuudza. Hechino chimwe chinhu. Ndinoona mudzimai waunaye, unaye mudzimai wako, anodawo kubatsirwa zvekare. Zvakanaka changamire. Unotenda here kuti Mwari angandiudza dambudziko romudzimai wako? Zvakanaka changamire. Ane chirwere chomwoyo namamwe matambudziko. Ndizvo zvaandizvo here? Anovhunduka vhundukawo zvekare. Hongu changamire. Uye hamubvi muguta rino, munoenda nouku pamunoenda kumusha, muchienda kuCincinnati. Ndizvozvo. Munobva kuCincinnati kuHayo. Zita rei ndi Milkman. Dzokerai, endai kumusha mupore. Ishe achakuropafadzai zvekare. Muchaporeswa imi nomudzimai wenyu. Mwari akuropafadzei. Oya imi, munotenda here? Ivai nokutenda, musapokana. Zvino ivai nokuremekedza chose, munhu wose zvino, nyatsoremekedzai, makanyarara. Onai, mweya mutsvene haudi kukanganiswa, vangani vanozviziva. Haudi kuvhundushwa, mweya mutsvene, maona kukanganisa kuduku duku kunotambudza. Sokuona kwana chiremba unofanira kufa izvozvi nechirwere chomwoyo. Ndizvozvo, mabva kuChicago vamosli. Tarai nokutanga ndi Theodore. Munotenda Mwari here? Kubva endai kumba murarame. Munotenda Mwari here? Kubva endai kumba murarame muzita raJesu Kristu uye mupore. Mwari akuropafadzei. Munotenda Mwari here? Munotambudzwa negumbo rinorwadza. Zvakare hamubvi muguta rino. Munobva kuWensbury, Kentucky. Zita renyu ndiMy Lamb. Dzokerai kumusha mupodzwe. Mudzimai akagara apo uyo anobvawo kuWensbury. Une bundu pazasi pezamu rako apa. Unofanira kuvhiwa mangwana. Chienda uchitenda uchararama. Unotenda here changamire? Hatizivani. Zita renyu ndi Glory. Ndizvozvo. Munobva kuAnderson, Indiana, kune boka guru reChurch of God. Ndizvozvo. Mauya pano nokuda kwomwanasikana wenyu anonetseka zvishoma. Akati omei mutezo. Munozvitenda here? Zvinochiendai kumusha munomuwana aita sokutenda kwenyu. Zvakanaka. Mwari akuropafadzei. Ivai nokutenda. Tendai. Munotenda mwoyo wenyu here? Changamire. Munobva kuIndianapolis. Muri muparidzi weevhangeri. Iwe mudzimai wenyu anorwara zvakare. Ane Paulo panorwadzira mukati chiremba akati chirwere chomoyo nokungovunduka vunduka ndaona kuti haanzwi mu Yapano ndatenda iwe mweya womatsi muzita ra Jesu Kristu ndinokurayira na Mwari mupenyu buda mumudzimai uyu zvino maakundinzwa zvakanaka idzokerai kumusha kwenyu mose mundoita zvakanaka idzokerai kumusha kwenyu munondinzwa zvakanaka here mapora nokuda idzokerai kumusha kwenyu munondinzwa zvakanaka mapora nokuti muchapora
munotenda
nomwoyo wenyu here ingotendai muna Mwari tendai chirwere chokushaya simba mumapfupa chakaipa kwazvo unotenda here kuti Mwari anokupodza kana zvakadaro famba uende naapo uende kumba uchirumbidza zita rake uchiti nokutendai mudikani ishe Jesu konzero ndakurumidza kuzvibata ndechekuti mudzimai uyu ane chirwere chimwe chete chokupera simba mumapfupa zvino unotenda here kuti Mwari anokuporesa zvakanaka changamire zvinofamba uende naapo uchiti ndinokutendai ishe Jesu uye uende hakukumba zvakanaka dzanzokera uende uye utende kuti kukomarara kwemabvi ako uye kurwadza kwemwoyo wako nezvimwe wodzokera kumusha uchiti ndinokutendai ishe Jesu unopora tenda nazvose zviri mauri munotenda here kwemi kwamuri uko vamwe venyu uko munotenda here mudzimai muduku akagara apa nebvudzi dema ane chirwere chepfari munotenda here kuti Mwari anokupodza zvakanaka unozvigamuchira here kana uchitenda iye anozviita pano muparidzi akagara apa anoda kufamba padyo namwari hazvisiri izvo here changamire unotenda here kuti Mwari achakuitira izvozvo simudza ruoko rwako kuti ndinozvigamuchira mudzimai uyu akagara apa aisa ruoko rwake pasi ane dambudziko pamweya wake raari kufunga nezvaro izvozvo pano mudzimai ari pano anofunganya kuti achazoita mwana here ndizvozvo wakambopinda musangano yangu uye ndakakuvimbisa nokuda kwamwari kuti uchava nomwana handina here zvakanaka unochienda kumusha uchava naye usachafunganya nezvazvo zvekare munotenda nomwoyo wenyu wose here mose mumwe nomwoyo ngaatende mbeu yaabrahamu ichatora suo romuengi uri mbeu yaabrahamu here nokuda kwajesu kristu sumudza maoko ako kana uri zvino isa maoko ako pamunhu ari pedyo newe ari pedyo newe turikanai maoko tora suo zvino nderako nderenyu munamato wokutenda uchaponesa vanorwara mwari achavamutsa zvakanaka namata mumwe nomwoyo nenzira yenyu namataisi zvamunoita kuchechi kwenyu namatirai vanhu vamunavo ingoisai maoko mumwe pano mumwe munamata ishe Jesu tinouya muzita guru rouya anoshamisa mbeu yeumambo mbeu yaabrahamu yakavimbiswa pagomo pamakamupa gwayana mugarisa iri gwayana murenje chinhu chinoshamisa sezvamakaita tsindi dziya nezuro ndinonamata o ishe Mwari kuti mutume simba rokutenda uye kuti mbeu imwe neimwe iyi ndinoziva vachaita ishe nokuti makati mbeu yaabrahamu kana panga paine vamwe pano vanga vachiedzesera kuva mbeu ivo vasiri mbeu varegererei nokuda kwokuva pano kana nokuda kwokuedzesera uku zvino mweya mutsvene dai atungidza mumweya yavo nokutenda kupenyu mweya mutsvene ngaupinde mumwoyo waani nani upodze munhu wose ari pano vakaisana maoko pamusoro mbeu yeumambo yakati zviratidzo izvi zvichatevera vanotenda kana vakaisa maoko avo pamusoro pavanorwara vachapora zvakare iye akaita vimbiso yacho ari pano zvino achizviratidza kuti ari pano embeu yakaisa namaoko pamusoro zviratidzo izvi zvichatevera vanotenda dai mweya mutsvene wapfuura naparuoko rumwe norumwe uchipinda mumweye yavo nomumiviri yavo wopodza wose vari muupo hwamwari chiitire ishe ndinotuka vakaipa ndinotuka kusatenda kwose ndinotuka mweya wose wotsvina ndinotuka muedzeseri wose ndinotuka chipi zvacho chinopesana neshoko ramwari uye mweya mutsvene ngautore nzvimbo yavo mumweya wanhu iko zvino zvichiitwa nokutenda dai urwaro hwose nehosha yose namarwadzo ose zvabva pavanhu muzita rajesu kristu amen zvino mbeu yaabrahamu ndimi muri muimba yeumambo ndimi vimbiso nenyasha uye nokubatsira kwamwari vangani venyu vangasimudza maoko avo vachiti ndagamuchira zvandakumbira tatenda ndizvozvo ndicho chikonzero vimbiso yakapiwa ndizvo zvakapuwirwa ndizvo chikonzero chakapuwirwa vimbiso kuti muve vagari venhaka pazvinhu zvose nokuda kwakristu akakuponesai akakuponesai pazvivi akakuponesai paurwere akakuponesai parufu akakuponesai pagehena akakuponesai paguva ungati hama brother mama asi tose tinovigwa muguva kunyange zvakadaro guva harikwanisi kutibata naiyewo akapinda mariri asi harina kukwanisa kumubata zviro kwazvo harigoni kumubata zvakanaka hama brother mama ndinovaidzwa zvakanyanya iye akaedzwawo asi akakuponesa kubva pakuedzwa musati isa pakuedzwa asi tirwire pano wakaipa maona akatozviita zvose ndezvako zvose ndezvako nokuda kwajesu kristu anokupa zvose pasina mutengo hapana mutengo kana chii zvacho ndezvako panguva ino haufari nazvo here haufari nokuda kwake here mari ngaarumbidzwe zvino kuchava nomunamato manherano nenguva dza 7:30 ndichati mufudzi akuudzei uyai zvinosvondo inouya mangwanani ishe kana achitendera ndichadzoka kunamatira vanorwara patabhenavo kana zvimwe zvatinenge takwanisa